mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 16 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mushonga wenhomba unoita zvikuru mazana masere 800,000 unotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi kubva kuChina. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinokurudzira hurumende kuranga vose vanoita zvematongero enyika munyaya dzekupa vanhu chikafu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu nevana 1504 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro. Vanhu makumi maviri 20 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakabatwa nechirwere ichi munyika. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vape zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matanhatu ane makumi matanhatu 37,660. Kubva zvatanga chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi masere nevana 584. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri nevasere 208 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu zana nemakumi matatu nevaviri 132 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu ane zvitanhatu zvine mazana mashanu nevana 36,504. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine makumi mashanu neumwe 34,051. Zvichakadaro, ndege yeAir Zimbabwe yakanotora imwe nhomba yokudzivirira utachiwana hwecovid-19 yerudzi rweSinopam kuChina iri kutarisirwa munyika nhasi iine nhomba dzinoita zviuru mazana masere 800,000. Panhomba iyi zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 inhomba yakapiwa Zimbabwe nehurumende yeChina serubatsiro. Kuchitiwo imwe nhomba inoita mazana matanhatu ezviuru kana kuti 600,000 iri nhomba yakatengwa neZimbabwe kubva kunyika iyi. Nhomba iyi iri kuuya panguva iyo imwe nhomba yekutanga yakapiwa Zimbabwe neChina isati yapera uye iri kuwana vanhu vashoma vari kuzvipira kuibayiwa. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dziri kuti vanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba iyi vari kuita vashoma nekuda kwekuti havana chivimbo nayo. Asi mukuru ari kutungamira chirongwa chekurwisana necovid-19 Dr. Agnes Mahomba vanoti hurumende iri kugutsikana nemafambiro ari kuita urongwa hwekubaya vanhu nhomba iyi. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri. Asi vaimbove gurukota rezveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti nekuda kwekuti vanhu vashoma ndivo vari kuzvipira kubayiwa nhomba yorudzi rweSinopam iyi, hurumende yaifanirwa kumira kutenga imwe nhomba sezvo ichigona kuzokanganisika isati yapera kushandiswa yose.
Pachirungu ndo yavanoti putting the cart before the horse. Vari kumhanya kuodha mishonga yakawanda yerudzi rusati rwanatsa kugamuchirwa nevanhu. Mahealth workers chaiwo hasatanatsa kugamuchira nemhaka yekuti haanzwisisi. hapana umbo huu watuapiwa kuma health workers wakuti ili safe zakadini, ino shanda zakadini, ili efficacious ere, ino bezera ere. Mastudies zakaitwa kune zimwe nyika zakaishandisa akamira sei, pane zvaino kuvadza ere. Ma health workers ndo zvavari kuda izvozvo. Kana government isati yakonvinsa ma health workers haigone kukwanisa kuita roll out vaccine iyo kuvanhu, nokuti ma health workers ndo achapa vanhu. Kwanenge achinopa anenge achiti ah ndokubaya hangu asi haina handa kubayiwa, handii trust nhomba iyi. Saka munozoona kuti izvo kana government ikasashanda nema health workers kuti vaveiwo machampions nema advocates evaccine zvichavanetsa kuita roll out. Mahealth workers agona kudziviswa patv neshando information inobuda patv.
Saka vanofanira kuita sei Dr. Madzorera?
Vanofanira kutogara pasi nemahealth workers vachivapa data rakakwana rokuti izvo vaccine yakanakira chii, inoshanda sei, safety record yayo yakadini, kwayakashandiswa ndekuku nekuku nekuku, yakabayiwa mamiriyoni akati evanhu ende inoshanda zvakadai, iri kudzivirira vanhu zvakadai, ndozvoda kuzivikanwa izvozvo ishandiswe. Zvino izvi ongo ihoda tichingounganidza zvichanetsa.
Tiri kuona Dr. Madzorera kuti pane mushonga wenhomba yakatanga kupinda munyika iyeyi 200,000. Tiri kuona kuti vanhu vashoma vari kuzvipira kubayiwa nhomba iyoyo ichiripo nanhasi. Ichine upenyu here? Tichiona kuti mishonga iyi inonzi ine nguva yainofanira kugara isati yashandiswa.
Handinasa kuziva kuti izvo shelf life yenhomba iyi yakamira sei, uyezve handifungi kuti pane anoziva, nokuti mushonga paunotanga kugadzirwa shelf life inotanga iri short, and then nokufamba kwenguva vanhu vachitesta vachiona vachirebesa 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 nguva yacho. Kuti tiunganidze tiite stockpile nhomba ichine short shelf life, ndogara ndatoti iri short nokuti nhomba ichangobuda shelf life yacho isati yawedzerwa. Zvinoti nesei, inogona kuexpire tinayo vanhu vachiramba kubayiwa. Pakuitika west huru toita westa mari yenyika, toita westa donation zvakare.
Avo vange vari vaimbove gurukota rezveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vari parunhare kukwekwe naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti hurumende inofanira kudzika mutemo wekuranga zvakaomarara vanhu vose vanoita zvematongero enyika munyaya dzekupa vanhu chikafu. Sangano iri rakabatana nereZimbabwe Peace Project rakaparura gwaro rakaongorora nyaya yokupiwa kwevanhu chikafu nezuro. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika.
Zvatiri kuona mutsvakurudzo iyi ndezvekuti nemamiriro akaita zvinhu munyika, vanhu vazhinji vari kuda yatingati iyo food aid kuti vange vachirarama. Tiri kuona masangano akazvimirira ega, mahumanitarian organizations pamwe chete nemadevelopment partners dzimwe dzenguva nehurumende vachibatanidza zvokudya vachiendesa zvikuru sei kumaruva kuti chikafu chinge chichipiwa vanhu.
Ndivanani vari kupiwa basa rekugovera chikafu ichi kunyanya?
Vatungamiri vemunharaunda, malocal leaders, zvikuru sei matraditional leaders, ndo vari kunyanya kupiwa basa rekuti vange vachisarudza vanhu vanowana chikafu ichi pamwe chete nekupa vanhu chikafu, kudistributa chikafu. Asi zvatiri kuona ndezvekuti chikafu ichasvika, vanhu vanotungamira munharaunda vari kuwanikwa ivo vachichinja nyaya, vaakusvika pakuudza vagari kuti chikafu ichi chiri kubva kumapato, zvinova zvisirizvo.
Zviri kukonzera matambudziko akaita sei kune vanhu vanenge vachida chikafu?
Tiri kuona vachiti ivo kana usiri nhengo yebato rakati nerakati, zvikuru sei bato riri kutonga rezanoPF, hauwane chikafu.
Mungati ndedzipi nzvimbo dziri kunyanya kusangana nedambudziko iri?
Nyaya iyi yepoliticization of food aid tiri kuiona ichiitika munyika mose, asi zvikuru sei kumaruwa kunova iko kuri kunyanya kuendeswa chikafu chakawanda chefood aid. Tiri kuona madistricts ari kumashonaland zvakanyanya zvichinge zvichiitika izvi, nokuti ndokwatiri kuona vatungamiri masabhuku, maheadmen pamwe chete nemachief vari ivo vari kutungamira kudistributwa kwechikafu.
Makasuma were hurumende nezveongororo yenyu?
Pachaparura gwaro iri tangawo tine vamiririri vemaindependent commissions, atinoti maconstitutional independent commissions. tangati neve Zimbabwe Gender Commission, tangati nezvekare ve Zimbabwe Human Rights Commission. Takwanisa isu kukoka ve Ministry of Social Welfare, asi havana kukwanisa kunge vanesu. Zvisinei, gwaro iri tiri kuritumira kwavari kuti vange vachionawo zvabuda, vachiwanawo zvekare zvavangaite nezvabuda mutsvakurudzo iyoyi.
Sei zvakakosha?
Zvakakosha nokuti hurumende ndo yatinoti majuti bearers, ndo vane basa rokutanga takatarisa bumbiro redu remutemo kuti vaone kuti kodzero dzevanhu kusanganisira kodzero yekudya yazadzikiswa.
Zvii zvamuri kukurudzira kuti zvinge zvichiitwa nehurumende?
Chikurusa chatiri kukurudzira ndechekuti panoitwa zvefood distribution tiregere kuisa zvematongero enyika pamberi. Chikafu chiri kubva kune vari kuda kubatsira madevelopment partners, nyika dzine ushamwari neZimbabwe, nevamwewo vakazvimiririra. Kunyange chikafu chikabva kuhurumende, hurumende inomirira munhu wese, haimirire vanosapota mapato api kana api zvavo. Saka tiri kuti isusu prosesi yese iyoyi hatifanirenge tichiisa zvematongero enyika pamberi. Tiri kukurudzira zvekare kuti nyaya idzodzi dzediversion of food aid dziwanike dzichaiswa mumagwaro emutemo wedu, zvekuti anenge anowanika achiita mhosva achidhaivheta chikafu kana kuti achinyima vamwe chikafu nenyaya yekuti havasi kumapato avo, vawanike vachikwanisa kusungwa vachizoprosecutwa nenyaya idzodzi. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kukurudzira mutsvakurudzo iyoyi.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo gurukota rezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavima avo vati zvekuti pari kuitwa zvematongerwo enyika pakupa vanhu zvekudya handi chokwadi.
VaZulu handizivi kuti chinonzi politicization of food aid chii in Zimbabwe. Hakuna munhu akambofane nzara.
Mungatsanangura here ipapa muzvinafundo kuti munorevei chaizvo?
Government yakatendera maNGOs kuti apinde achibatsira hurumende pakupa vanhu chikafu. MaNGOs yayo achiselekta oga vanhu vanopa chikafu. Mumadhorobha achipinda zvakare achiselekta oga vanhu vaanopa macash transfers. Zvino chinonzi politicization yefood aid ndechipi?
Asi pangave nechikonzero here muzvinafundo chekuti vanhu vangativo hapana zviri kuitwa zvematongerwo enyika kana paine vanhu vari kutaura kuti vari kunyimwa chikafu?
Kune vanhu vanoda chete kusvibisa zita rehurumende. Tangatine nzara makore maviri anotevedzana. Kana one akanzi afa nenzara muZimbabwe nekuti anyimwa chikafu nepamusana pebato raanosapota, ndiani? Hakuna zvakadaro zvakamboitika ende hakuna zvakadaro zvichaitika. Hurumende iyoyi yeZANU PF yakazvipira kuti hakuna mwana wemuZimbabwe anofa nenzara. Ende ndizvo zvaitika 2 years in a row. Tine madroughts, vanhu vachitadza kukohwa chikafu. Asi hakuna kana mwana weZimbabwe akambofa nenzara kana akuti akauya forward achiti ndanyimwa chikafu. Asi kune magweta nevamwe vanoti vanomirira kodzero dzevanhu veZimbabwe vanogara mumaboardrooms avo muHarare vachitaura kuti kune vanhu vari kunyimwa chikafu. But tikavati pinpoint munhu anyimwa chikafu.
Gurukota rezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavima vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi. Chikwata chehurumende chinoona nezvecovid-19 kana kuti National Task Force on COVID-19 chaitarizirwa kusangana nezuro kuti chikurukure pamusoro pekuzarurwa kwemabhodha zvichitevera kudzika kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19. Mwezi uno uchitanga mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vakanyeve nyutsa imwe mitemo yekurwisana ne COVID-19 vachiti vari kubatwa nechirwere ichi vape kudzika zuva nezuva. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa vakazivisa pamusoro pemusangano uyu nemusi wesvondo, asi tichienda pamhepo tatadza kuvabata kuti tinzwe zvabuda mumusangano wavo. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica Vade Wamavhinga vanoti kuvhurwa kwemabhodha kunobatsira vanhu vemuZimbabwe, asi vachiti hurumende inyatsotarisisa zvese zvinofanirwa kuitwa kuti kuvhurwa kwemabhodha kusakonzera kupararira kweCOVID-19 iyo yange yave kudzikira munyika.
Makurukota ava Mnangagwa kunyanyanyanya vanotungamira bazi rezveutano vanofanira kuti vaone kuti pasati paitwa hurongwa hwekuvhurazve mabhodha, vanofanira kuti vaone kuti vanokwanisa here kuita kuti panenge pakavhurwa mabhodha avhurwe asi utano hwevanhu huchichengetedzwa, uyezve vanhu vachigona kufamba vachiongororwa zvakanaka kuitira kudzivirira kupararira kweutachiwana hweCOVID-19.
Chinofanirwa kunyanya kukosheswa apa chiva Mavhinga.
Chakakosha ndechekuona kuti kunyangwe zvazvo mabhodha avhurwa, pane matano akakwana ekudzivirira denda reCOVID-19 kuti risapararira. Nekuti vakatadza izvozvo zvinoreva kuti nenguva isipi tichaona kusimuka zvakare kwechirwere ichocho, nekuti chinenge chatadza kudzivirirwa, chinenge chisina kuonekwa kunzi vanhu vari kufamba sei, uyezve vari kuenda kunzvimbo dzipi. Saka zvakakosha kuona kuti matano ekudzivirira chirwere aripo here kunyangwe mabhodha azovhurwa.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica Vade Wamavhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Kroniko rinoti hurumende yavhumira zvikoro zvepamusoro kana kuti mauniversities kuti akwidze mari yedzidzo nezvikamu mazana maviri nemakumi mashanu kubva muzana 250%. Izvi zvichaona vadzidzi vachibhadhara pakati pezviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora 25,000 nezviuru makumi mana 40,000 term yega yega. Zimlife.com inoti munyori werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vanonzi vakakwanisa kutiza apo vamwe vanhu vana vasingazikanwi vakaedza kuvapamba kuActurus Mine nemusi wesvondo. Herald rinoti hurumende yazivisa kuti ichabatsira mukuchengetwa kwamuzvare N. Nira uyo akashayikira kuSouth Africa. Vazhinji vanoziva muzvare Nhira seumwe wevatambi pachirongwa cheStudio 263 panhepfenyuro yeZTV. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Simba here? Hai, suti nofara. Ini ndoda kutsanangura pamusoro pevanhu vekwaChilonga. Vanhu vekwaChilonga chatinofanira kunzwa muchitoita kuridza mhururu. Izvo zviri kutaurwa izvo zviri kutaurwa kubva kubato renyu ramakavhotera muna 2018. Ndiyo ZANU-PF imwe chete yamakavhotera iyoyo. Saka imimi zvenyu zvekuti makuva yehama dzedu wati wati izvo, imimi sudurukai tiri mebundo remombe. Ndo zvakakoshera nyika yedu izvozvo.
Toda kuvhunzawo isu chemberi kuti hongu chikafu tinongochinzwa tiri magutu. Mukaenda kwana munyika uko kwana basera kana kuti bhoira uko unongonzi vanhu vachiti tinopuwa chikafu. Isiri pamupandawana hatina kana kutomboona chikafu kubva Saka pedzira utopiwa chikafu. 2008 kune shirikadzi, kune nherera, minda yakanyura. Tibvunzirei woko vanhu vanopa chikafu. Fertilizer tinongopuwa garoni rimwe, hakuna kwainoenda. Tinoda kunzwawo kuti vanotiitawo vokwani.
Advance pajobheka apo. Ndingobatikana zvangu nenyaya munzura ari kushandiswa nezano PF. Ari kushandiswa nezano PF. Hazvina zvazvinobatsira. Kunyange ukatora zita, vanhu vanoda shamisa. Inga wani zviri pachena. Machesa akaimba zvikanzi ramba iramba. Gwaya igwaya. Ukatozvitarisa zvinhu izvozvo zvakadi zvakasiyana. Ndozvavanofanirwa kuti vatarise vana munzura avo. Vari kungoshandiswa nemazano PF zvisina kwazvakatarisa. Ndozobvapo zvangu ndopinda panyaya yevaccine. Nyaya yevaccine. Nyaya yevaccine inongobayiwa zveanoda. Asingadi anoita sei? Anoregedza. Nokuti anozviziva ndiani kuti iye chiwenga wacho akabayiwa vaccine kana kuti akabayiwa mvura? Kungotendekera jikiseni chete. Tototi abayiwa vaccine. Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Ndatenda hangu.
PaStudio 7 apo PaStudio 7 mangwanani akanaka mangwanani. Chichemo changu ndenyaya yamangwana. Mangwana akanyepera nyika. Akanyepera vanana chiremba vedu vanorotira vanotirapa. Ko nyaya yake yavapapi? Nyaya yake yavapapi? Munhuka? Munhu? Saka uri pasi pemutemo. Sezvinongoitawo vamwe vakasungwa naiyewo takandozva takangotarisira. Nyangwe zvikaita makore mangani nyaya iyoyo tinayo. Nyangwe zvikaita makore mangani nyaya iyoyo tinayo. Hatimboikanganwi. Ndinotenda hangu.
Ndinonzi Kinzi ndiri pano paZambia pana. Ndatiti taure inini panyaya yavana munzura. Navana kupe navana mudzuri navana komichi. Timu yandataura iyi pavakaita nyaya yavo na chamisa vachiti vana chamisa vabve muHarvest House. Senzira yekuva destroy, senzira yekuedza kuva destroy. Vanhu ava vakasenzisa madhuku nekuti ndiye bhuru wepadhuze. Vari vose muZANU-PF. Vari vose muZANU-PF panyaya yekuti vadestroy MDC Alliance. Havadi imwe pati muZimbabwe vana munzura navana madhuku navana komichi navana kupi. Vanongoda ZANU-PF. Saka izvozvi so kuda kudhonzera kwavari kuita pasi vaidhonzera MDC Alliance. Vanenge vachida kuti ZANU-PF irambe iripo. Vanenge vachida kuti vazopuwa zvigaro. Pakarongwa kugara kuti kwai pachazenge pane prime minister mugovernment yomubatanidzwa asi chamisa vanenge asimo tine tina munzura nana mudzuri nana kupe nana madhuku avo timu yekupolad ndovacharonga government of national unity vose vana komichi vose vana munzura vose vana mudzuri vana kupe na madhuku avo vari papeuro yezanupeuro vanhu vanozviziva izvi vanhu ivo vakatarisa timu yavo inongoita zvinhu zviri rogi zvega zvega.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, vatereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, Nasi Manheru na8pm. Muchirongwa ichi tirikukurukura nevechidiki nezvekupararira kwechirwere checoronavirus. Tichitarisa nyaya yekuti chirwere ichi chiri kukanganisa sei upenyu hwevechidiki, kunyanya vanasikana munyika. Muri Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano. Muineni Mike Hove.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Musi wa20 nyamavhuvhu 2020 vanorwisa huori uye vachishora utongi hwemutungamiri weRussia vaAlexei Navalny vakarwara zvikuru vari mundege muRussia vakaendeswa kuGermany kunorapiwa. Pavakange vachirapiwa kuGermany, sangano reOrganization for the Prohibition of Chemical Weapons richibatsirana nenyika dzeGermany, France neSweden rakaona kuti vaNavalny vakange vapiwa muchetura unonzi Novichok. Zvichitevera kupora kwavo muna 2021, ba Navalny vakadzokera ku Russia uko vakasvika vachisungwa ndokutongerwa makore maviri nemwedzi misere mujeri vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yavakadzikirwa pavakambowanikwa vaine imwe mhosva yezvematongerwo enyika mugore ra 2014. Musi watu kurume basi re America rinona nezvekudzidzana nedzimwe nyika United States Department of State rakazivisa kuti gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAnton Blinken vakati vanogutsikana kuti hurumende yeRussian Federation yakashandisa muchetura pazvizvarwa zvayo izvo zvinotyora mutemo weChemical Weapons Convention. Naizvozvo America pamwe chete neEuropean Union dzakatemera Russia zvirango. VaBlinken vakati America inobatana neEuropean Union mukushora zvakaitwa nehurumende yeRussian Federation zvokushandisa muchetura mukuedza kuuraya vaAlexei Navalny muna 2020 uye kuzovavharira mujeri muna 2021. VaBlinken vakaenderera mberi vachiti America inobvumirana neEuropean Union kuti hurumende yeRussia yape kunyanya kutonga nechisimba, naizvozvo America ichatemera Russia zvirango. Bazi reAmerica rinoona nezvemari, Department of the Treasury, pamwe chete neDepartment of State, atemerawo zvirango vamwe vanhu nemakambani emuRussia vane chekuita nekugadzirwa kwemichetura iyi nevamwe vanoshanda mubazi rezvekudzivirirwa kweRussia pamwe chete nevamwe vasori. Russia icharambidzwawo kutengesa zvombo zvehondo. VaBlinken vanoti America iri kuzivisa Russia kuti haizoregi Russia ichishandisa michetura sezvombo zvehondo pamwe chete nekutyora kodzero dzevanhu. Vanoti America inoona kuti vaNavalny vari kusungirwa zvematongero enyika izvo zvinobvumirwawo nenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 pamwe chete nedare rinorwira kodzero dzevanhu reEuropean Court of Human Rights. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Scatterlings of Africa kambo kanonakidza zvikuru kanobva kuna Johnny Clegg nechikwata chake cheSavuka. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mushonga wenhumba unoita zviuru mazana masere 800,000 unotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi kubva kuChina. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinokurudzira hurumende kuranga vose vanoita zvematongero enyika munyaya dzekupa vanhu chikafu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nisu zekare manero ya nasi apo tichukupa ezo dzimwe nao. Ini, ndini Tanuono Kawande, ndiri Washington DC lichiti mosfera zakanaka.